nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulola indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo, nyamavhuvhu 8, 2021. Makateerera kuStudio 7 nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC mchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabaiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 munyika kechipiri vadarika miriyoni imwe chete. Kambani yeTriangle yomisa basa vamwe vashandi vari kuramba kubaiwa nhomba yeCOVID-19. Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu vapawo mavhima vovimbisa kubuda nemhinduro svondo rino pamari inonzi yakatsakatika mubazi ravo yaifanira kubatsira varombo munguva yeCOVID-19 lockdown. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabaiwa nhomba yeCOVID-19 munyika kechipiri sezviri kurudzirwa vadarika miriyoni imwe chete kunyange hazvo poita mutauro panyaya yekuti vanhu vomanikidzwa kubaiwa nhomba here kana kuti kwete. Bazi rezveutano rinoti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere nemakumi mashanu nechimwe zvine mazana mana nemanomwe kana kuti 1,851,407 vabaiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vamwe vanhu miriyoni imwe chete nezviuru zviviri nemazana maviri nemakumi matanhatu kana kuti 1,002,261 vabaiwa nhomba kechipiri sezviri kurudzirwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro mamwe makambani nemapazi ehurumende anonzi ave kumanikidza vashandi kubayiwa nhomba kunyange hazvo komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission iri kuti hapana anofanira kumanikidzwa kubayiwa nhomba iyi. Kambani yeTongat inova varidzi vekambani inogadzira shuga yeTriangle inonzi yakamisa basa vamwe vashandi vakaramba kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Mukuru mubazi rezvemari mukambani iyi vaushe Chinhuru vaudza Studio 7 kuti vange vari pazororo nekudaro vanga vasingakwanise kutaura nezvenyaya iyi. Asi vati padzimwe nhare dzevamwe vakuru vekambani vanga vasiri kudaira pataenda pamhepo. Asi mukuzeya nezviri kuitika pakambani iyi tabata mumwe mushandi vachamburukira Mananga avo vanoti vakamiswa basa.
Zvakaita ndezvekuti basa kumira kwarakaita pane vakavhakisinwa. Pakuudzwa kwatakaitwa takaudza inzi vhakisini iri kuuya iyi ndeyekudzivirira coronavirus uye yakasununguka. Akasununguka anobayiwa asina haabayiwi, asi zvakaita ndezvekuti takazongoona basa kunzi vasina kubayiwa regedzai basa dzosirai maturusi ebasa. Saka pari zvino takatodzosera maturusi atisi kuzivaki toita sei pari zvino nenhau yeupenyu kurarama.
Saka vangani vakambomiswa basa kana kuti vakatogumurwa pari zvino nenyaya yekuti havana kubayiwa nhomba?
Pari zvino vasina kubayiwa nhomba iyi vanosvika 9 kana kivapfumbamwe. Vasina kubayiwa nhomba iyi pasection yatiri yeTriangle section 14 zvino hapana matanhatu atorwa panhau iyi takangogara pari zvino.
Asi chikonzero chii chaizvo chiri kuita kuti musabayiwe nhomba? Vamwe vanoti inyaya dzezvitendero zvavo zvisingavabvumidze, vamwe ndo vanoti havana ruzivo rwakakwana. Chenyu chikonzero ndechei?
Chikonzero hatisati takanzwisisa maererano nevhakisini kuti marapiro ayo wemapesendeji acho haasati anzwisika. Saka chinhu chinotiremera zvakanyanya kuti unzwisise kuti ndopinda mazvirire kana ndorega. Saka upenyu hwacho hunongo wapa tambo.
Mumwe mushandi wekambani yeTriangle vachamburukira Mananga vachitaura vari parunare kuchiredzi. tichiripanya iyi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu kuchiredzi vamako shoko vanotiwo vakaendesa tsamba yenyunyuto kudare reparamende vachiti kumanikidza vashandi kubayiwa nhomba kuchikora bumbiro remitemo Tabata vashoko
zvinhu zvachifanira kumanikidzwa asi panofanira kutsvagwa nzira nzira inoitika kuti vanhu vatendeseke vagutsikane vachiona zvinobatika vazulu ndo chichemo changu chete ichocho chandaka kwanisira kuindisira gwaro nyunyuto rangu kuparliament chisingadi kunechekuti vanhu vaite zvekumanikidzwa kuchinhu chetisati taziva kuti chinhu chichine mumiro wakadini
saka poitwa sei pari zvino ivo vanhu voopera rumwe rumwe vashoko
Ini ndinotarisira kuti tiri kunzi vanhu ngavasanitize ngavaite social distancing pamwe chete nekugeza maoko zvinhu zvetinoti izvozvo nekupfeka mamask ndo zvinhu zvetinoti ngatiite izvozvo tichitarisa nzira dzimwe dzekuti zvingadzivizwa sei kwete zvekufoseredza vanhu
pana here mutemo unokwanisa kuti hurumende imanikidze vanhu nekuti kavamwe vari kuti kodzero pane padzinogumira
kana iko hatisati tava nemutemo policy kayadzikwa nehurumende zvinhu zvetinotarisira izvo kuti zvinhu zvose zvetinoita ngazvitizviite zvaitwa nemutemo hurumende ngaidzike mutemo ngaibvunze vanhu yogara pasi yodzika mutemo wokudaro kwete zvekungoti munhu woga woga wafunga otoita zvaanoda ndozvetinoramba izvo kana tisati tava nemutemo vanhu vafanira kumanikidzwa vazulu
makapindurwa here nemutauriri weparamende vamudenda
havana kundipindura direct asi pane vemapepanhau vakabvunza nezvenyaya iyi tida kunyora chokwadi chaicho chaicho soon after vaona gwaro randanga ndatumira kuparamendi ndichinyunyuta nekumbunyikidzwa kana kuti kwetinoti kumanikidzwa kwevanhu kuti vadini vabayiwe vaccine ndinoona kudero kuti chinhu chisina kunaka kana takatarisa bumbiro remutemo wedu risingatendedzi kuonekwa vanhu vachimanikidzwa kana kumbunyikidzwa pane zveutano hwavo sezvo tine masections akanyorwa kudaro kuti tisaita kuti vanhu vamanikidzwe nenyaya dzeutano hwavo
mutemo upi mungatsanangura
tinowana pa section 35 of the Public Health Act inoti vanhu havafaniki kuitwa zvekumanikidzwa kuitora mavaccines avo and ndakuona vanhu vazhinji kana kuti makambani mazhinji kusanganisa makambani ari pasi pehurumende ari kuda kumanikidza vanhu kuti vatorwe mavaccines avo
ndiapi makambani aya mungapa muenzaniso
zvakafanana nekuti GMB chai chaiyo mukuru weGMB akabuda achiti vanhu vemumasvingo vanonge vasina kubayiwa vacharega kuti mbeswa dzavo dzikwanise kutengeswa pamwe chete nekuteo 1 zvinhu zvakadaro zvakabuda zvakuitika futi nyangwe mumakambani mazhinji zvinosanganisa pamwe chete nhasi uno ndasangana nevakomana vandi vauya kwandiri vanoshanda kukenlands vachitoti vakadzingwa vari 8 varamba kubayiwa vaccine iri
vanorwira kodzero dzevanhu vamakoshoko vari parunare kuchiredzi asi tabatawo gweta uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pane dzimwe nyaya vatinomuda ishe chinyoka avanoti kodzero dzose pane padzinogumira nekudaro vanhu havafaniri kungoti havangamanikidzwe kubayiwa nhomba kana dzichibatsira kumisa kufa kwevanhu vakawanda
hachisi chokwadi kuti hazvisi pamutemo constitution yedu inotendera kuti zvinogona kuitiwa kuti pane dzimwe nguva in the interest of zvinhu zvakawanda kusanganisira chinonzi public health mamwe marights evanhu anogona kunzi hai iyoyo tombomira timbokoshesa upenyu hwavanhu utano hwevanhu saka kana tikati kana usina kubayiwa nhomba gara kumba tamisa your right to freedom of movement kana tikati munhu wose ngaabayiwe nhomba nokuti toziva kuti zvinodzivirira tamisa an aspect ye right to freedom of choice
asika vari kuti panyaya dzenhomba apa ikodzero yavo vachinyoka yekuti kana vasingadi havo kubayiwa havadi kubayiwa
chatofanira kurangana nechekuti vanhu vose ivava vanotaura kuti kwanzei handidi kubayiwa nhomba iyi ukavatarira mavoko avo vanadzo nhomba dzeBCG dzavakabayiwa havana kufa. Vanenge vachitaura izvo vachitaura ipapa maselfoni iwaya. Mamwe acho akagadzikwa kunyika idzodzo dzokuna China dzavanoti hei nhomba yekuChina haishandi. Foni iyo ndokwayakabva yaari kutaura nayo.
Asi takaona svondo rapera veZimbabwe Human Rights Commission vachiti pamutemo vanhu havafaniri kumanikidzwawo.
Vanhu veZimbabwe Human Rights Commission vari kungobatirawo pamusoro. Nokuti vanofungira ndofunga kuti basa ravo nderokungopikisa kuti vavonekwe kuita sokuti vanoi havasi kukontroliwa nehurumende, but zvimwe zvinenge zvavavo zvokungoda kuda kungobatira zvinhu pamusoro, nokuti pasi rose rino nyika dzose zvadzo dzose dziri kuita mitemo yokuti vasina kubaiwa nhomba havagoni kuenda kumabasa, vasina kubaiwa nhomba havagoni kukwira mabhazi, vasina kubaiwa nhomba havagoni kuita zvinhu zvizhinji zvavari kumisiwa kune dzimwe nyika. Saka handivoni kuti chinhu chaitika muno muZimbabwe chingai chinoshamisira kudarika zvozvo ndechipi. Vanhu vanenge vachingoda kungovonerebwa kuti vaite zvokuti vahee tohwisisa mutemo toziva mahuman rights, but apa vaita pfocho, havasi kutaura zvinhu zviri pamutemo, vari kureva nhema.
Gweta uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vatinomudai sechinyoka vachitaura vari parunare muHarare. Gurukota runoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti mazuva mashoma anotevera vachaburitsa ongororo yekuona kuti mari dzakatsakatika mubazi ravo dzaifanira kubatsira varombo munguva yavainzi vagare mudzimba kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kana kuti lockdown dzakafambiswa sei. Izvi zvinotevera gwaro rakaburitswa nehofisi inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende kana kuti Auditor General's Office yakanti kunyangwe mari yaifanira kubatsira vanhu vanosvika mirioni imwe chete vakawanda havana chavakawana nenyaya dzeuori. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvinafundo Mavhima.
I have just been informed of that report and report yandiruda kuti nditarisise tione kuti zvakanga zvakamira sei. Nyaya yekuti pane vamwe especially vakaita sema politicians nevamwe vakadaro vakanga vachibenefita vasingafaniri kubenefita, inyaya yatakagadzirisa zvinhu zvacho zvichiri pedo, dzimwe mari dzacho dzikadzoserwa.
Zvanga zvambofamba sei apa?
Pakanga paita misunderstanding yekuti vanofanira kubenefita vangani. But report racho iroro tichanyatsoritarisisa zvakanaka tigoona kuti chii chinofanira kuti chiitwe. Zvinoitwa naAuditor General kazhinji ndechekuti vanoita marecommendations ekuti zvinhu zvingagadziriswa sei. Kana pane vakanga vachibenefita vasingafaniri kubenefita vanofanira kudzosera mari dzacho. Chimwe chinofanira kunzwisisika zvakare ndechekuti program yakauya pasina database rakakwana rekuti tingashandisa, especially kuvanhu vari muinformal sector. Saka takashandisa nzira dzakasiyana-siyana dzekunyoresa vanhu.
Maitarisira kubatsira vanhu vakawanda zvakadii?
Taida vanhu vaisvika ku1 million, but hatina kuzombosvika even ku500,000. Ndofunga yakapedzisira iri pa300,000. Saka nyaya yekuti pa pasina database ndiyo inogona kunge yakaita kuti zvinhu zvisanyatsoita zvakanaka. And munofanira kuziva kuti chaive chirongwa chekuti tikwanise kukurumidza kubatsira vanhu. Saka vakanyoresa vese ndo vataibatsira. Chirongwa ichi chakafamba ndofunga for six months. After 6 months ndokubva chazomiswa. Hatisina chirongwa ichocho. But hapana chinhu chatisingadi kuti tiburitse pazviri. Zvese zvakataurwa naAuditor General tichazvigadzirisa kuti zviite zvakanaka.
Hapane nguva yamungatipa here yamuri kufungidzira kuti mungadai magadzirisa zviri kutaurwa izvi?
Ndinoona sekuti vhiki riri kuuya tinenge tave ne full understanding yekuti zvakamira sei. Nematano hatinozotora kugadzirisa panoda kugadziriswa.
Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisinadivira tinorerekera, tabatawo vaWilliams Madzimure avaimbomirira Kambu Zuma vakadzingwa mudare nevamwe vekuchikwata chePDP vachinzi vave nhengo dzeMDC Alliance, asi vasati vadzoka kudare reparamende. Kunyange hazvo dare repamusoro rakatonga kuti kudzingwa kwavo kwaisava pamutemo. Vamadzimure vanoti kudzingwa kwenhengo dzeparamende dzakawanda kwave kuwedzera nyaya dzeuori muhurumende, sezvo kwasiya dare reparamende risina mazino.
Chinhu chaifa kunge chichibatsira kuti vanhu vaonekwe mashandiro avo yatingati for kuti vave accountable yanga iri nyaya yekuti parliament inofaunge ichishanda zvakanaka ikozvo mukatarisa kuparliament hakusisina chinobuda kuparliament zvese zvamakutonzwa izvi makutonzwa zvichitaurwa nevanana minister munhu achitozvitaurira zvake kuti kwakabiwa pasingabudi izwi rinobva muvanhu richibuda nokuburikidza neparliament
saka dambudziko rao yasei apa
mukatarisa kuparliament iko zvino tine maconstituency or tine vanhu vakabudiswa muparliament vanodarika 40 vaifa kunge vakamirira vanhu bazi reparliament rine committee inonzi public account yanga ichiburitsa zvinhu zvakaita saizvozvi ichitarisa nyaya dzemaripoti anobva kuna bodi dza general but kubva pakabviswa mamwezve mamembers eparliament vanosanganisira honorable Tendai Biti vaichea committee hapana chichabuda kubva kuparliament saka kugadziriswa kwezvinhu zvese zvikunofa kunge kuchiitwa kuine vamiririri vakaiswa nevanhu vakaelektwa nevanhu muparliament vanoita zvinofa kunge zvichiitwa kuti hurumende ionekwe kuti inotevedzera zvisungo zvinenge zviripo
asi pamainge muchiri nhengo dzeparamende makambosumwa here nezvechirongwa ichi
isusu semamembers of parliament takanga tichinzi unzai mazita saka mwene umwe munhu aigonongonyora mazita oendesa zvondochuzwa nemasocial welfare neministry kuti mazita avanotambira ndeapi asi takanga tisingamboni kana munhu aidzoka achindosvika achiti uyai tiite audit yokuti vanhu vatiuda kupa mari ava vanoexista here kana kuti kwete
vawilliams madzimure avo vaimbomirira kambuzuma mudare reparamende vari parunare muharare iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika varwi vechikwata chechitaliban kuAfghanistan vanonzi vatora zvovakwa zvakawanda zvehurumende mudunhu reKunduz zvasiya mauto ehurumende angosara ari panhandare yendege nepakamba yemauto varwi vechitaliban vasimbaradza hondo nehurumende mushure mekunge America nedzimwe nyika dziri mumubatanidzwa weNATO dzati dzave kubuda munyika iyi mushure memakore makumi maviri vana vechikoro muAmerica vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi mana kana kuti 340,000 vane makore matatu vanonzi vave kugadzirira kuenda kuchikoro kekutanga mushure mekukanganiswa zvakanyanya nechirwere checovid-19 chakatanga kupararira gore rapera nyanzvi munyaya dzezveutano dzepfungwa dzinoti vana vakatadza kuenda kuchikoro munguva iyi zvinogona kuvakanganisa zvakanyanya uye dambudziko iri rakanyanya kuvana varombo vasina zvikwanisiro zvakaita semacomputers anoshandiswa kuita zvidzidzo zvepadandemutande iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum
Kwazwai mwuri ya Zimbabwe ndino mkamchira mchirongwa chedu chewe chidiki chandino kupakurai shwendo reka reka ini ndini Mike Hove nasi mchirongwa tine hurukuru newe chidiki vari nengo ya chirongwa che Mandela Washington Fellowship chirongwa che hurumende ya Amerika chakananga na nikusimudzira we chidiki vanupa kunyika chakasiyana siyana mu Afrika chirongwa ichi gorerino chakasvika kumagumo vikira pfuura mchirongwa tinava Lucky Aroni mutapi we nau ku Bustop TV wanga waripa chirongwa ichi gorerino zvekare tina muzvare Samantha Svanda muriri wekodzero dzevanorarama neurema vanga vari pachirongwa ichi muna 2019 tutanga nekunzwa kubva kuna Lucky mukoma Lucky ndinomugamuchirai muchirongwa tiudzeiwo zvamakasangana nazvo gore rino pasi pechirongwa cheyali kana kuti Young African Leaders Initiative kana kuti Mandela Washington Fellowship
chirongwa cheyali chakatibatsira isusu zvedu kuro pakusangana nedzimwe hama dzinobva imwe nyika tivandudze mashandiro atinoita nekuziva zvavanosangana nazvo kune nyika dzavanenge vari totibatsira kunzwisisa kuti matambudziko avanenge vainawo kana kubudira kwavanoita munyika dzavo vanenge vachizviita sei todzidzawo tichivapowo zvatoitawo kunongo vachiita sei vachidzidzawo kubva kwatiriwo nyangwe hazvo zvanga zviri online pekutanga takatanga kurwadziwa kuti takuita zvinhu zvonline taida kuendawo kuamerica tokwirawo ndege but zvakazotibatsira kuti takaona kuti aiwa patenge tiri kuno kuzimbabwe tichito kudzidza online uchipedza kudzidza zvaunenge wadzidza kune munhu utoudzatara nevamwe vako mukubasa kana mukomiti kubva matozviimplimenta ipapo ipapo utoona kuti hazvindoshanda wotopa feedback.
Aiwa, nguva ndiyo yadyana namukoma Lucky tichikuda kunzwa zvekare kubva kuna Samantha, asi tisatapedza nemi ndanichikumbira kuti mukande mashoko enyu kupedzisira kune vateereri kunyanya vechidiki.
Chirongwa ichi ndangoti mune vechidiki, chirongwa ichi inini ndakamboapply 2015 ndakambotadzwa kupinda ndichibva ndaranga kuti ndichazvitarira ndakuziva kuti ndikutozvikanyira sango hari supe. Saka ndikakurudzira vese vakanyanya vakamhuya vakaapply vanozora mweyo kuti ndakamboapply ndichada fomuri yarinorwadza. Asi programu yakanaka fani saka kuno ndatova neshamwari kune dzimwe nyika dzandokwanisa kudzarini kana ndakafunga kuenda kuzambia ndinoyiwa ndizotofunga shamwari ndisa kuitawo dhokumentari rangu kuzambia ndibatsirowo fanira kundiitira groundway kana ndaenda kuSierra Leone ndione munhu atoriko ikoko wandinokwanisa kubata. Saka shongwa chakanaka kune vechidiki vanoda kuita mabasa anosvika kune nyika dzese kuti ave achitambirika kwese kwese unokwanisa kuwana mashamwari mabhururu anozoita kunyatsoita basa rakatikure rinosvika pakawanda wanda.
Aiwa, tinotenda zvikurusa Lucky nemashoko ako. Samantha, tinotenda nekupinda muchirongwa. Imi makapeta dzidzo dzenyu pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI muna 2019. Tiudzeiwo kuti chirongwa ichi chakakubatsirai sei.
Maita henyu mukoma Mike nembvunzo akanaka. Fellowship yakandiitira maopportunities akatowandisa. I remember vakandinyorera vekufellowship kuti haungadi here kutaura kumusangano muhombe. It was a global conference yemadzimai. Vakangodinyorera vachiti profile yako iri kutaura kuti you are a speaker unoita zvinhu zvakadai zvakasiyana siyana. Saka ndakabva ndawana nzvimbo iyoyo kuti nditaure it's a global conference nyika dzakasiyana siyana. Madzimai anopfuura 800 madirectors vanoita zvinhu zvakawanda. Yange iri global development forum.
Aiwa, nguva ndiyo yadyana naSamantha. Ndanichikumbira kuti upete huru kuredu nekuudza vateereri kuti ruzivo rwamakawana pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship huri kurushandisa sei mukusimudzira vechidiki munyika.
Vaya takasangana kufellowship vachibva kunyika dzakasiyana siyana ishamwari dzangu. Saka tinotaurirana mumafacebook mumatwitter muchiona zvinhu zvinenge zvichiitika. I remember ndichiona mumwe wacho wekuzambia achitonyora kuti vakaremara vasingaoni vakuvhota tareka. Chinhu chakandikurudzira nekuti muZimbabwe muno chinhu chatiri kutotaura nazvo neZimbabwe Electoral Commission kuti takuda tisingaoni vavhoteveka nekuti vaimboperekedzwa uchimunyuudza kuti nyora apa pakati nyora apa pakati asi vasingaoni vaicomplain.
Aiwa, muri yeZimbabwe regai titore mukana uyu mukutenda Lucky Aroni naSamantha Sibanda nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvekare muri yeZimbabwe pachirongwa cheLive Talk The Connection Lemcho Chipiri. Apo chichange chienda mberi chitarisa zviri kusangana nevechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Ove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvinotochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu.
Makadini vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Tine mubvunzo unobva kune umwe mutereri uyu anoti anoda kukurukura pamusoro pemauniform anopfekwa nevatendi mumakereke akasiyana siyana. Mutereri uyu anoda kuziva kuti mauniform aya anei nekutenda muna Mwari kunoitwa nevanhu zvakatanga rini uye zvakatangirwei. Kutitaurira pamusoro pemauniform yemachechi, nhasi tinamufundisa Rebecca Makai vanosvondesa vari mudunhu reMinnesota muno muAmerica. Mufundisi Makai, mauniform anorevei uye akatangirwei?
Semazivira ndaiita kare ndichibvunzawo nyaya yekuti sei vanhu vachipfeka mauniform kumachechi, hanzi chikonzero chachiri chekuti vaiti vanhu vafanane varege kutadza kufokasa pana Mwari vachiti handina hembe yakanaka yekuendesa kuchechi here. Saka kungopfeka kwavaiita mauniform kuroma koko panga kuri kwekungoti zvingofana napashaiwa anonzi mupfumi pashaiwa anonzi murombo pashaiwa anoti ndashaya chekupfeka nekuti kana une inifomu yako hwani iyoyo ndiye unopfeka uchienda kuchechi saka ndinoimba ndichiti ndechikonzero chakaita kuti vanhu vanzi vapfeke mayunifomu nekuti zvaiite kuvapfumi vaibva vangooneka kuti ava vanochena ava varombo vobva vangoya vakati pororo muna mainhiya nekushayiwawo chokupfeka chakanaka saka ndinoimba ndochikonzero chakaita kuti kunzi ngakuve nemayunifomu akafanana haina basa nazvo kuti uri mupfumi uri murombo mese makangofanana saka focus yenyu pana mwari haiso kanganisika unoramba muine focus pana mwari asi zvakangonaka kuti vanhu vazive kuti nyaya yeyunifomu haisiriyo inonzi munhu anonamata iko zvino yakutokanganisa kubatana kwemuviri wakristu pamwe chete ndo dambudziko raakunyanya kuitika iroro kuti vanhu vakuti yakati ndirokwanhingi yakati ndirokuangirikeni yaka ndirokukatholiki handifungi kuti bhaibheri soko ramwari rinozvitambira zvakanaka nzira iyoyo
mataura nyaya yekuti mayunifomu anoita sekuti ava kuparadzanisa vanhu chii chamuri kutaura apa mufundisi makai
bhaibheri soko ramwari rinotaura kuti muna vaefeso kanakan chapter ya 1 vhesi ya 22 I think rinotaura richiti chechi muviri wakristu kureva kuti muviri chinhu chimwe chete zvino dambudziko raapo nenyaya yekuti vatendi vaakuti pasandurana kuti ini handigoni kunamata neangirikeni nekuti ndiri mukatholiki akauyawo kumethodist anoti ini ndiri mumethodist zvemakatholiki hanomate akaendawo masavadha kuti isusu hatidi zvemapendekosti nekuti isusu zvedu zvakasiyana hatiite zvomweya mweya vakabva vavo vemweya kuti isu hatibatani nevakati nekuti havaite zvomweya saka sadzemwari izvozvo chechi dzinofanira kuti dzibatane tinofanira kuva vanhu vamwe chete pakunamata mwari hongu tinoshumira mune zvakasiyana nekuti muiri hauna nhengo imwe chete zvinonyaya mainifomu iyoyi mwabva ipeka kuti vandiidentify vandizive kuti nehandisi muangirikeni ndiri mumethodist ndozvaakunetsa
mayunifomu anoita sekuti akawanda kuafrica uku munombovonawo here kune dzimwe nyika vanhu vachipfeka mayunifomu
ndoda kutenda kuti vahwande mataura chokwadi hakuna handisati ndamboita kamacross chechi inopfeka mayunifoms muno muamerica kubva ndakauya handifunge kuti zvakaitwa nekuda kwebhaibheri because hamuna scripture iri mubhaibheri iyo inotaura kuti chechi imwe neimwe ngaipfeke mayunifomu akadini akadini
vateereri tinotenda ruzivo urwu rwatapiwa namufundisi Rebecca Makai kana muine mibvunzo kana zvamungada kugovana nevamwe vatendi tumirai maaudio nemibvunzo yenyu pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare zvondo rinouya
tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata chechrist like choir chine kambo jesi simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzemitambo mutambi wenhabvu akaita mukurumbira zvikuru munyika achitambira chikwata checapes united joe kode mugabe anonzi ashaya nechirwere chegomarara kureading kubritain nasi kode akaberekerwa kumabvuku uye akatungamirira capes united mukusimudza mukombe weleague kekutanga kubva nyika zvayawana kuzvitonga kuzere muna 1996 ichirairidzwa namushakabvu steve kwashi uyo akashaya masvondo apfuura mumashoko kuvatori venhau mutungamiri wecapes united vafarai jere vati chikwata chavo chichashanda nemhuri yajoe mugabe kuona kuti aradzikwa segamba rechikwata chenhabvu ichi mune dzimwe nyaya dzenhabvu mutambi ane mukurumbira pasi rose lionel messi atenda kuti ave kusiya chikwata cheBarcelona mushure memakore makumi maviri nerimwe mushure mekunge vatadza kuwirirana panyaya dzemari dzaanotambiriswa. Pane runye rekupe rwekuti achaenda kuchikwata chePSG kuFrance. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muina Gibbs Dube muchinzwa naudze isindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mugela kustudio 7, ngesonto mhlaka 8 kuNcwabakazi 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu bafika amakhulu amathathu 300 babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo.
Akukuhle khokhyani ukuthi siphile nzima lanxa sihambe ezindleleni sokumele uhambe kuthiwa ufakisa heke, so khokhyani ebantwini akuseyinto emnandi.
Abalwa impi yenkululeko bathi bakhangelelwa phansi nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Sikhangela nje izolo kuthangenyana usolu kwakuba ukubhubhile kwakanya kungela declaration.
Iyasilela ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ikakhulu emaphandleni.
Sokusiba nzima kubadala ukuhamba indlela yokuyafika esibhedlele.
Isigqithiwe imidlalo ye-Tokyo 2020 Olympic Games. Sizalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abafika phose amakhulu amathathu 300 kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo. Watholakala bedlula kancane inkulungwane eziyisikhombisa 7030 belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lolu luthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezilikhulu letshumi lasithupha 115,890 asebehlolwe kusukela nyakenye batholakala benomkhuhlane lo. Kulabantu abaningi eZimbabwe abathi ubatholise nzima umkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane esabelweni seMathebeleland North. Umoyo uqhubekela phambili esithi
kulenhlelo ezikhona ezevaccination siyasuthiseka asisuthiseki ngazo kodwa esikufisayo ukuthi uhlelo lolu njengoba iCorona ileminyaka embalwa iqalileyo umuntu kazizwe ekhululekile ukuthi abe ahambe kuvaccination ngesimo azibona ngaso.
Unkosikazi Unity Sibanda ohlala eJotsholo Ward uthi uthole nzima.
I-lockdown inhlukumezeka kubuhlungu ngoba ngibe ngilabantwana ade befunda sukusela ngo-2018. Lanamhlanje abantu bami kabayi esikolo, lo baba ongakwamade sebenza suke waphelelwa ngumsebenzi ngendlela ye-lockdown. So akukuhle khokhyani ukuthi siphile nzima lanxa sihambe ezindleleni sokumele uhambe kuthiwa ufakisa heke, so khokhyani ebantwini akuseyinto emnandi. Kukakhulu mina vele ngokwami akungichazanga ngoba kangisasebenzi, lo mkama sasebenzi, abantu abami balahlekelwe ikusasa yabo ngenxa ye-lockdown. So into leyi hheyi isihluphile ngoba hheyi abantu abami ndo ECD oqala ukungena kwi-ECDC soze kule 2 years kakwazi ukubhala ibizo lakhe ngenxa ye-lockdown, kabaye esikolo umnyaka uqalisa uziye phela umntwana efunda inyanga eyi-1.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula isigidi lengxenye 1,851,407 asebehlatshwa okokuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kuthi njalo abedlula kancane isigidi 1,002,261 sebehlatshwe eyesibili. Abalwa impi yenkululeko bathi bakhathazwa ngokwenzakala eZimbabwe ngesikhathi belungiselela ukunanza usuku lwamaqhawe kusasa olwe-Heroes Day. Abalwa impi yenkululeko bekubutho ne Zimbabwe People's Revolutionary Army kumbe iZipra bathi lokhu bebandlululwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa njengalokhu kwakusenziwa ngowayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe. Umnumzana Isaac Mabuka, umgcini sihlalo webandla leZaphu, uthi okuhluphayo yindlela okunikwa ngayo isixoxo sekhawo lesizwe.
Kufanele kube ne-citation. I-citation yinto ekhuluma ukuthi wena umuntu lo unikwa ngenxa yokuthi wazinikela endaweni enje lapho abantu ade befanele betshele betshiswe kumbe kuhambe ilizwe lalifanele lidilike, wagijima wayenza lokhu lalokhu, wasacrifice impilo yakhe. Ukukhethwa kumbe ukunikwa ubuhero okwenziwa nguhulumende akuhambelani labanye abalweli lizwe. Like sikhangela nje izolo kuthangenyana uSaul Gwakuba ubhubhile kwakanya kungela declaration.
UMnangagwa ukhangelelwe ukuba uzanika umkakhe unkosikazi Auxillia Mnangagwa isichopho sokusebenzela ilizwe ngendlela ephezulu kanye labanye athi benza okubukekayo. Umnumzana Eliphas Mashaba okubandlelezana PF uncoma okwenziwa nguMnangagwa njalo uthi kuqakathekile unanza usuku lwe-Heroes Day.
Sisilabanye abantu abayenza izinto ezitheneyo phakathi kwelizwe lapha ade bengakhangelwa. Ngakho ke lo nyaka uPresident kunwi-dispensation kombeda uMnangagwa ukhangele labanye abantu abasaphilayo labanye abantu abasishiyayo abayenza izinto eziningi kodwa abangasobalelwe benkululeko. Njengoba dokotazi ukuthi isikhathi esiningi wonke umuntu okuthiwa yihero umuntu ovela okuqala waya empini.
Abantu abangamakhulu amabili 200 bakhangelwe ukuba baza kuya emathuneni e-National Heroes Acre kusasa eHarare. Njalo ezabelweni kuzakwenziwa imicimbi efanayo eyokunika izicoco abantu abatshiyeneyo. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi uMnumzana Sipho Sami Malunga, umntakamoyi uSidney Malunga owangcwatshwa e-Heroes Acre eHarare ithathelwa ipulazi nguhulumende labanye bakhe ababili uMnumzana Zephania Dlamini loMnumzana Charles Moyo. Abathathu laba bathi bathenga ipulazi eNyamandlovu emuntwini omhlophe. Kodwa uMnumzana Gajamba Zithulela omunye wabakhokhela amapolisa ensida awe Central Intelligence Organization uMnumzana Dumisani Matsibanyi Nyathi labanye sebevale ngci epulazini leli lapho abathume khona uMnumzana Davidson Gumbo uba ahlale esangweni. UDlamini uzame ukubophisa abantu laba wahamba lamapolisa esidakeli farm lapho uGumbo avale khona esithi uthunywe ngabanye abantu. Udaba lolu lokhu lusemthethwandaba we-High Court. Ake sizwe uDlamini ekhuluma loGumbo ngokuvimba kwakhe esangweni epulazini leli.
Ukuthi bakuDlamini vele yena akasela mvumo yokuthi engene la.
Ningasavunyelwa ngubani?
Sivalile la.
Ningasavunyelwa ngubani?
Umthetho babantu wawazi.
Umthetho uphi?
Awazi.
Wena uthunywe ngubani wena Gumbo? Indaba le is before the courts.
Before the court.
Yeah, yo umuntu wakho omkhonkothelayo nguMadzibanyata, angithi?
Madzibanyata ama.
Awumazi. Yeah. Ubuyela lapha kuthamba.
Kuthanga.
Yes. Don't worry.
Uh-huh.
Right. Wena are you a beneficiary? Uphiwe incwadi la.
Lami ngomunye wakho.
Right. It's good. Indaba le is before the courts.
Uh-huh.
Right? And it before the courts.
Uh-huh.
Ihanjiswe nguye nalo uBudumisani Matsibanyathi wena. What? Hayi uthi lingabanye ba.
Asuke.
Yeah.
So ngabanye abafuna ukulima ba.
So kuthiwe ulime lapha egedeni, ulime lapha endlima khona.
Hayi, lapha wena ungathukutheli.
Mhm.
Sima esilitshela khona mdala ukuthi lapha.
So nga kuthiwa hamba elima. Iplazi ncane lithethwe. Angisangeni mina.
Hayi, asoze lingena. Athi lithiphe court. Because it is
right.
Lamuhla nje.
Right, lalela ke
ngikutshela.
Wena into kumele ungangena eplazini. Uzangenza.
Hayi, ungangena kwenkani.
Yeah. Vele you have no right to be here.
Ungangena kwenkani.
We are the offer letter yakho.
Kula mapolisi.
Hayi, no, lingaphelele igumbi.
Khayela phela. Amapolisi angiphele.
Wena nga uphiwe nga. Nga uphiwe. Uphiwe iplot, hamba eplotini lakho lapho uphiwe khona.
Lapho egedini babantu. Sithe alingeni kuphi?
Why? Ukuthi wena ungubani?
Thina lathi sikulandelayo.
Ukuthi wena ungubani?
Angkwazi gira putu sunga mpaka nga.
Nga upiwe inda, hamba la upiwe ko. Pakwe nabantaba piwe zinda opezo lungale, bayangena, bahambe baye zenze, laba wenzayo, asgaze siba misa. So wena, yes. Ubuya lapa ngalipi.
Nai, mina le mbuze mne ngileo, angenge ngipendule, but engu kwela yukuti, ekesi nanti. Masi zisisana, landi umdo mtani. Kwenkweluti la mlinzi sisuta hai wala musha hai.
Lapa ya sizwe umnumzana Zefania Dlamini. Ikuluma lo Davidson Kumbo. Esa ngweni se esitageni farm. Alitenga lo mnumzana Siposami Malunga. Kanye lo mnumzana Charles Moyo. Uchelo lwezi mapanjeni. Esi letulelwa inhlanga niso ya Pakuk Trust. Iba misana lo msawazo Studio 7. Namhla sixoxa kamizi emadobho esabalele seMatoren South ngokuhlatshwa kwabantu iJackson yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Unkosazana Mary Mhlanga ohlala kuWard 6 uthi banenga kakhulu abantu abahlatshwa amaJackson atshiyeneyo.
Kwathi kuqala lokhu kuhlatshwa abadala bahamba sibili abaningi ngobuningi bahlatshwa, kwathi sokulandela ukuthi umuthi usukile njalo. Hayi, abanye baba lokuthandabuza bokuyahlatshwa, abazange bahambe ngobuningi. Kathesi umuntu wonke sebonile ukuthi umkhuhlane ukhona, babesalokuthandabuza abadala. Sebonile ukuthi ukufa kukhona, injekiseni isikhona.
Unkosazana Mdlanga uthi ikhatshana indawo okuhlatshwa khona abantu.
Uhlupho olukhona, kathesi sebehlabela entshelanyemba esibhedlela kuphela. Lase St. Joseph. So kusiba nzima kubadala ukuhamba indlela yokuyafika esibhedlela. Iyo esingane inzima kakhulu. Abadala abaningi lababengahlatshwanga sebefisa ukuhlaba. Kodwa umango sungano yabakhulela. Engubonayo bengibona ukuthi nga kuyatholakala ukuthi laba bantu abahlabayo laba bezimpila kahle bayasondela ebantwini. Njengabakwenza beqala babuya bazohlabela ewadini esikolo, abanye baba seprimary, abanye baba komzila. Kodwa kathesi sokusiba nzima labafisayo abangala mabhasikili, abangala zinqola, unzima ukuyafika khona esibhedlela.
Ubheke impilo Sibanda ohlala eMakhaza eward 10 laye uthi iyasilela iJackson endaweni eziningi.
Ivaccine le ekhona yokulisana lobhubhane lwelu lwe-COVID-19 nginanzela ukuthi abantu emuva qalisa bebengani bahlehlele emva, kodwa kathesi sokukhona ukuzisisa kubantu ngoba abantu ngobuningi bayagijima mpela baye esibhedlela bezama ukuyahlatshwa. Kodwa ihluphe esihlangana lalo ukuthi umuntu wakhona ufika ushota, bathi usaselayini uzothiwa umuthi usuphelile. Ubuyele njalo saselayinini uzothiwa usuphelile. Uthi usahlele emakhaya uzothiwa hayi nakho usubuyile, ligijime futhi umuthi lwana khanya ukhulelwa ngabantu. So ngikhuluma kunje nje abantu abaningi ngabakahlatshwa ngesizathu sokuthi uyashotsha. Kubuhlungu ukuhamba kabili nge-transport ngoba le mali yakhona enzima. Okwesithathu kugcina sokwenza ukuthi umuntu edonda.
Usibanda uthi kayitholakali iJackson le makilinika.
Kuthiwa kumele siye kumaklinika singasayi eMaphisa Hospital. So abaningi bahambile lapho kumaklinika futhi bathola kuthiwa kawukabi khona. So aluba kusiya kuya maybe lo muthi utholakale nje uhlube emningi maybe ngxenye abantu ma kungabhodwa. Maybe isibhedlela sona ngwaso siphume singene maybe ward by ward abantu bazohlatshelwa lapho vele bahle babiye belungisile ngoba bele number yokuthi kuward 10 njengakithi khonapha eMakhaza maybe singaba labantu abangaka bahle babiye bekhangele inamba engabo bafike bahlale baqede baye kwenye iward bahlale beqede. Ngibona ingani kungancedisa ukuthi sikwazi ukudlula kulolu bhubhane, sikwazi ukuthi sihlatshwe sivikele ngoba kuqakathekile ukuvikelwa kulokulatshwa.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso yeBakuk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7. Singahangeni kusigaba esilandelayo, sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omunye wabantwana besikolo seChibok kwele Nigeria, ongomunye wabathunjwa ngamalucatsha eBoko Haram usizihambise emasotsheni lendoda iyamthathayo. Umsakazo weVoice of America ubika ukuthi usibalukhulu wesabelweni seBono State uthi sebebikele abazali bentombazana ngalokhu. Umsakazo weVoice of America ubika njalo ukuba amalichatha aweTaliban asethuthune idolobho leKunduz lathiya amasotsha kahulumende ibambelele emagcekeni ezizamtshina nalapho abahlala khona. I-Taliban isithuthune indawo eziningi selokhu ibutho leMelika lasuka kulelo lizwe. Isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyalugqiba lamhla-ke udaba lwethu lwamalobolo. Sinobaba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Akuqhubekele phambili sizwe baba uNgwenya ukuthi kuhamba njani ngezamalobolo.
Kulezi nsuku seziningi izinto zokufanele uthenge laphana, ijazi likababa uphinde uthenge ijazi ijali kamama. Nokuyizinto esizibonayo ukuthi ngokuhamba kwesikhathi zizalokhu zitshintsha ngendlela ophilwa ngayo. Futhi uzananzelela ukuthi lezi ndawo kazifani, abanye benza ngokunye, abanye benza ngokunye. Njengoba sizwa kuthiwa kwazona nje inkomo kwakudala ekadeni zaziyisithupha, wathi nxa kufika belungu lapha, kodwa ngiqaphela kakhulu umlungu lo waseNatali uTheo Fellows Shepstone, wayebizwa kuthiwa ngusomsewu. Kuthiwa baba leso kumbe ngithi plani yokuthi benze abantu abamnyama basebenzele kakhulu ngapha emaplazi nabo neminye nje imisebenzi efana namafektari. Lapho abaqinisa khona umthetho wokuthi umuntu nxa elobola akhiphe inkomo eziningi. Okwakusenza abantu besebenze nzima, umuntu ezama ukuthi onge imali yokuthi akwazi ukuthi athole izinkomo ziyobuyolobola ngale kulo suke esemkhethile ukuthi abe ngowakwakhe. Yikho lapho esizwa kuthiwa kwaqala khona ukuthi kubekwe imithetho eminingi ngokulobola.
Phosela ukugcina baba Ngweni,
siyabona even ngemva kwalokho abantu loko bephindezela kuningi. Esesithola manje kusiba nezigameko eziningi ezifana nokufohla umuzi, ama-damage. Lokho kwenziwa kahle kahle ngeke sikubale njengamalobolo, kodwa kusuke kungahambanga ngendlela mase kusiba i-damage, sokusiba ukufohla umuzi, ukudelela izinto ezifana nalezo. So ngingatsho ngithi baba uDube kuningi ngempela okubukeka kusazotshintsha ngendaba yamalobolo. Ngiyabonga.
Hayi-ke sima lapha namhlanje uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Ngigcina amasiko wena owakusenziwe manje.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontuka Minikomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Namhlanje njalo nje siza kuqhubeka kancinyane ngendaba ka-Ananiyeli uSafira. Liyane sayithola ngale aniviki encwadini yezenzo zabapostoli chapter 5 verse 1-6. Singaze-ke siyifunde njalo, kodwa-ke siza kuqhubeka ngayo indaba yethu. Sigcine sisithi uPetro wakhuluma ku-Ananiya njengenhloko yomuzi ukuthi kanti uSathane umvumeleleni ukubana angene enhlizweni yakho uze wenze into engaka elihlazo eyangisayo ngokuqamba amanga, hathi ebantwini kuphela kodwa lapha bukaNkulunkulu. Into engithanda ukubona sikhumbuzane ngayo namhlanje yikuthi nxa ungumkhokheli, sikhulume ngobukhokheli ingabe yibuphi indawana zonke lezi, ubukhokheli obuqotho ngoba ukhuluma iqiniso yezikhathi zonke, ubukhokheli obuqotho ngobazi ukubana into obuyikhulumayo iyamukeleka la kuNkulunkulu. Yebo kambe bakhona abakhokheli abavele bephila ngamanga, abazila iqiniso, abangafuni ukulizwa nxa liliqiniso baligomisa, balithengise, bakhulume lezinto ezizilayo. Kwesinye isikhathi bashiye into eyiyo, bakhulume izinto ezizaba mnandi endlebeni zabantu. Kodwa lokho-ke uPetro uthi kayisikho kuphele kwenzakale. Yikho lapho esithi uyigcineleni into le enhliziyweni yakho, izinto nxa zisesandleni zakho njengomkhokheli azibe sesandleni sakho. zakho zithi nxa zilungiswa zilungiswe kukhanya ukubana ulungisa ngobuqotho langeqiniso izinto zingalungiswa ngamanga baningi abantu abathanda ukubukwa mhlawumbe njengoba sike satsho kuleyayivika ukuthi u-Ananiya mhlawumbe wayezama ukunikela ukuthi abe legama ebathi nasiya indoda u-Ananiya iyanikela yenza okuhle kanti inikela hathi ngenhliziyo yayo yonke ngobana enye ingxenye yenhliziyo yayo usathane nxa kuvele kuthiwa umkhokheli mana eqinisweni kangcono abantu bakuzonde ube umyanga emehlweni abo kodwa ukhulume iqiniso ngezikhathi zonke kulula ukuqambela abantu amanga ngobana babe bengakwazi ukuthi okuyikho ikuphi lanxa bengasola bangungune bathi kodwa lapha lokhu ayisikho umuntu owazi iqiniso lonke ngawe libabili kumbe libathathu nguwe namnikazi walokho okusenhliziyweni yakho lo Nkulunkulu wakudalayo owesithathu ngulo elihambisena lonke usathane ngoba usathane ulako ukubana akwenze inceku yakhe enze ukubana umlomo wakho ukhulume izinto ezingayisizo ezazakalayo phambi kwakho lo Nkulunkulu laye usathane ukuthi ulamanga ukhuluma into engayisiyo xa ungumkhokheli kangikhetha ukuthi umkhokheli onjani ngitsho leso sikhundla osiphiweyo njengoba u-Ananiya wayephiwe isikhundla sokubana yinhloko yomuzi wakhe wena esakwe isikhundla lawo leso laso ungavumeli usathane angene ahlale enhliziyweni yakho umlomo wakho kawukhulume into esuka ekujuleni kwenhliziyo yakho ubuso bakho labo kabutshengise ubana ukhuluma iqiniso ngobana kwesinye isikhathi ubuso bomuntu oqamba amanga buyamthengisa lowo muntu uyabona nje empeleni ukuthi ngamazwi angelasisindo amazwi alesisindo ngasuka ekujuleni kwenhliziyo amazwi uNkulunkulu athi lanxa wakhuluma avumelane lawo athi nangumntanami okhuluma iqiniso kasifundeni ukhuluma iqiniso ngobana amanga ayamfica umuntu u-Ananiya amanga akhe amfica wawa wafa wayambelwa ngabe kuyenzakala lapha u-Ananiya bebaningi kangaka besiyabambela kusa kwamalanga uNkulunkulu olungileyo ibalathi sifundise ukukhuluma iqiniso izikhathi zonke sukela manje uzobona phakathi amen.
Lohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo ungathina lakusasa sibe sizwe ezabatsha.
Ngali chona njani mthoka komuhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama ngumayigobe namhlanje silo Pristine Ncube ingcwethi kwezemidlalo langokuthuthukiswa kwabasakhulayo sikhangela umncintisano we 2020 Olympic Games akwele Tokyo ofika emaphethelweni namhlanje esihlolisisa indlela iqembu ebelimele eZimbabwe lidlale ngakhona kwele Tokyo Pristine ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho ngendlela iqembu eZimbabwe lidlale ngakhona ekulumncintiswano.
Bafosa bona kunjani? Hayi mina ngiyaphila. Ngingamothi isikhathi kase ngiphendule umbuzo wakho ukuthi wena. Ngibone ngani abadlali bethu as individuals kuma disciplines zabo. Mina I think ukuthi kwakhona abalawa they try their very best. Ngithathekiswa kakhulu iperformance kaJonathan Kajani. Ukhangela ukuthi ngumuntu ole 17 years usesele lokusaselise sibili nxa engathusekelo olufaneleyo batshengise sibili some individual brilliance ngoba even wakhangela ama-rankings abo akade bekuwo bengayi kuma-2020 Tokyo Olympic Games baphelile kuma-rankings.
Presti, kuyini okumele sikwenze ukulungiselela imidlalo yama-Olympics kwele France ngomnyaka ka-2024?
Bapho, the Ministry of Sport, SRA Commission, Olympics Committee, abathe bahlanganiswa amakhanda kade, baqalisa ukulungiselela ama-Olympics ka-2024. Kuma-participants, angulanto eyenza ukuthi umuntu aphumelele ku-sport besides training. So, kabavile, enough time, basebenze sibili ngamandla abo konke ngokuzikhandla working very hard in training ukuze kuthethe u-2024 they will be ready for this tournament. IZimbabwe as a country, the government kayibasupport with enough resources kusela kathesi batrain bangashoti lutho so that they can bring medals, so they can bring results.
Ngaphandle kukahulumende kuyini okungenziwa ngabosomabhizimusi kanye labasakhulayo ukuthuthukisa ezemidlalo kweleZimbabwe?
Bafo ngiyabonga ngalowo mbuzo. Ngibone ngani lapho esisasilela khona njengelizwe. Yebo, uhulumende nguye omele athi spearhead indaba ze-sport. Kodwa nxa kungela usekelo lwama-businesses ze-sport, hayi qiniseke ukuthi njengelizwe sihlahlaphi sisrugle. So angikwazi ukuthi sofa kwini okuxothela khathana our business people from sport. Silabantu sibili abalezimali eZimbabwe, but ukuthi bazifake kwi-sport ngani kusasilela. Nxa kungakabi njalo wethethu izahlala isemuva. Kahle ngunike exempu ye-South Africa, i-ABSA withdrew i-sponsorship yawo from i-Premier League ye-South Africa. I-DSTV took off. Besides i-DSTV, uzawontwa khona kule Nedbank Cup, kule MTN Super Cup, kule Black Label liyana edlalelwa between Kaizer Chiefs and Orlando Pirates. Those are private actors abakhona ku-sport. So njengelizwe we still need that. Nxa kungela private sector partnership in sport, we will always try fine. Public private sector partnership ziyafuneka even in sport ukuze i-sport yethu ikhule ithole usekelo olwaneleyo. Ngokwe-government iqinise ukuthi mhlawumbe ingangabi le mali eyaneleyo ngoba mhlawumbe ibhekane nento eziningi.
Hayi, siyabonga Priski, isikhathi sosesidliwe ngumangoyi ezulukandaba. Sithanda ukubonga uPriski Ncube ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwabasakhulayo. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk The Connection, lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lokumemetheka kwe-coronavirus elizweni. Olivalisayo ngenjabulo, igama nguMaigobe. Thwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Wezemidlalo, igqutshe namhla imidlalo ye-Tokyo 2020 Olympic Games kwele Japan, lapho eZimbabwe elehluleke ukuthola izicoco zegolide, isiliva le-bronze. Umdlali we-golf uScott Vincent wakwele Zimbabwe ubemele ilizwe elomphathintambo wezemidlalo uKirsty Coventry kanye loThabani Gonye, umkhokeli wenhlanganiso yemidlalo eZimbabwe eZimbabwe Olympic Games. Ekhuluma ngokugqitshwa imidlalo le, umkhokeli wenhlanganiso ye-International Olympics Committee uThomas Bach uthe kusetshenze kahle loba nje belimemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 kwele Japan lakwamanye amazwe. Ilizwe leMelika yilo elithole izicoco eziningi, lilandelwa ngele-China, Russia, Britain lele-Japan. Kuzokwazi le-Africa ele-Kenya lithole izicoco eziningi, lilandelwa ngele-Egypt, i-Uganda, Ethiopia lele-South Africa. Uze sizwe okuningi ngokwenzakale emidlalweni le, njalo lokuza kwenziwa ngele-Zimbabwe ku-Olympics ezibuyayo. Sikhokhelo Frederick Ndlovu obekhokhela abadlali leziphathamandla ezikade zikhona ngale kwele-Japan.
Abadlali bethu akade bese-Tokyo e-Japan hayi benze kuhle kakhulu ngoba konke bayidlulile esingathi ngama-best record abo ababenawo bengakayi kumdlalo le. And omunye wabo uPeter othiwa ugcine ifaka enye esingadini esinga-record entsha ekubhujeni. Ngakho-ke siyajabula kakhulu njengelizwe leZimbabwe, kodwa umsebenzi omkhulu osimeleleyo phambili ngoba umnyaka owodwa usuke wadliwa umkhuhlane lo magciwane awe e-COVID. Ngakho sesisalele iminyaka emithathu ukuthi silungiselele for iParis 2024. Ngakho-ke ngalokho nje kutho ukuthi hhayi i-holiday vele ayikho, ikhefu alikho, so kumele vele siqalise kathesi ukulungiselela iParis 2024 xa ukuthi kumele sithole nje imendulo esiqakathekileyo. Ngakho-ke njengeZimbabwe Olympic Committee kunyanga lezayo kaSeptemba sile silakho lokho kuthiwa abathi i-strategic plan for the next 4 years. Yona i-short term, then sizabe sithi silungiselela futhi i-medium term yakukhangela ama-Olympics ka-2028.
Ufred Gilovu ubekokena abadlali leziphathamandla zemidlalo emidlalweni ye-Tokyo 2020 Olympic Games. Sikhuphe laye eseHarare. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika amakhulu amathathu 300 babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo. Abalwa impi yenkululeko bathi bakhangelelwe phansi nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Iyasikelela ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 emaphandleni. Isigqitshiwe imidlalo ye-Tokyo 2020 Olympic Games. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesa ngo-Kip Story.